Uya kwa ndaita kuno ndakauya ndadaidzwa kuti ndizopuwa mukombe unonzi Harriman Award ne NDI National Democratic Institute. Saka ndiri ipapo ndakatorawo mukana wekuti ndisanda uya kuzotambira mukombe. Ndakasangana na Mike Lindon ndakaenda ndikanoona tichitaura pamusoro pekuti zvinhu muZimbabwe zvakamira sei nezvipi zvinogona kuitwa kuti zvikasire kuti United States ibatsire magarire evanhu muZimbabwe. And also kutaura nyaya yekuti tiri kutaura nenyaya yamangwana. Hatisi kutaura nyaya yezvanezuro, tiri kutaura the future of the country. Ndakavaona vaina vaCarson, totenda kuti kusanzwisisana kwakanga kuripo kunogona kunge kuripo takamaneja kuti vanhu vagone kutsanangura zviri pachena kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe. Ndakazoonawo vamwe vakasiyana-siyana, masenators vari kuisa mutemo muHouse of Senate, nyaya yemutemo wekutongerwa mutongo mumutemo yemuUnited States. So takataura nyaya yekuti zvinozopera riini, zvinenge zvazoita sei kuti mitongo iyoyo ikwanise kubviswa, ndozvo zvataitawo.
Saka ivo veAmerica vari kuti mitongo iyoyo kuti ibviswe zvinenge zvazoita sei?
Vanodaka kuti chokutanga pane agreement yakaitwa nemapoka ese muZimbabwe. Vada kuona kuti zvinhu zvakasiriswa here, kuti zvinhu zvaasati zvaitwa ngazviitwe, zvamakabvumirana ngazvioneke zvichiitwa pai iko kuZimbabwe kwachiko.
Mukushanda kwenyu kwamuri kuita muhurumende yemubatanidzwa kubva zvamapinda kusvika pari zvino, muri kushanda henyu zvakanaka, mungangotiudzawo kuti experience yenyu yanga yakamira sei kusvika pari nhasi?
Ndikangoti munongozivawo kutukana kwataita naMugabe naMutambara tisati taenda muagreement. Izvo ndofunga kuti pavatungamiriri vanhu vanotaurirana vachinzwanana, tinogona kupokana, asi tinopokana tichikudzana. Ndinotenda kuti aizvazvo zvakwanisika kudzika kumapoka ese, kumaminista, kumastructures emapolitical parties, zvaibatsira kuti hurumende yobatanidzwa ikwanise kuita zvimwe zvinhu zvinogona kubatsira vana veZimbabwe.
Chekupedzisira, Prime Minister, nyaya iri kutaurwa mumanewspaper mapepanhauye kuti bongozozo riri mukati mesangano renyu kana kuti kusawirirana, handizivi kuti pari zvino vanhu vangada kuziva kuti zvii zviri kuitika uye zvakamira sei.
Hapana zviri kuitika. Musangano weMDC musangano wakasimba zvikuru. Chatisingangozodiwo zvimwe zvese zvoitika zvekuti vanhu vatukane panze, zvine zvisina kunaka. Vanhu ngavagare mupati yavo, vataurirane, vodzwanana, vofamba pamwe chete vese. Ndisati ndabva kumusha wako ndakasiya ndagadzirisa nyaya yacho. Hatidi kuona munhu anongoenda kumanewspaper achinotaura zvozvomba. Kwokufuura hapwa zvinei, zvobatsire chii? Ndiani anobhenefita pane zvinhu zvacho? No, musangano wakasimba. Ndinotenda kuti vanhu veZimbabwe vanotsigira nyaya yeshanduko, nokuti ndo chete nyaya ichaita kuti Zimbabwe ikwanise kufambira ichienda mberi. Hatingasweri tichiita matakatya matakatya kare. Iwo vanhu vachitambura, toda kutomeka shuwa kuti tasvika pakumeka shuwa kuti vanhu vaona sanduku yavanoda kufara nayo.